Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
unodipa simba
kana ndakaneta
Maniru akanaka vatereri ini ndini tanono kawande ndichiku chingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinoda kutarisa kusununguka kwezvechitendero, kusununguka kwemakereke kuita basa rawo muZimbabwe munguva yeutongi hwava Robert Mugabe. Kutibatsira panyaya iyi tina Reverend Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota munomo America. Reverend Makai, tinokukwazisai.
Makadini zvenyu ikoko vawande.
Tiri nani chaizvo. Tanga tichida kuzivavo kuti imimi mumakore 37 eutongi hwava Mugabe kubva pawanda Zimbabwe kusvitonga kuzere, imi vemakereke maishanda nehurumende yavo sei?
Regai nditange nekuti tichirangarira mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vacomrade Robert Mugabe, regai ndiperuremekedzo kubasa guru ravakabata, uye ndichichema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe uyezve kunyaradzana nemhuri yavo yavacomrade Robert Mugabe. Ndichiziva kuti ichokwadi kuti kungava namafungiro nematauriro, asi nokuda kwokuti isu tiri makristu tinongochema nevanochema sezvinotaura shoko ramwari, tichifara navanofara, uye ndichida kuti ichokwadi for 37 years dzakatonga vaMugabe munyika yeZimbabwe, toda kupa kutenda seumwe wavafundisiwo anobva munyika yeZimbabwe, kuda kupa kutenda kuti munyika medu makanga mini inonzi freedom of religion. Asi freedom of religion yatakanga tinayo yakanga ichitongwa nekuti takanga tiri makristu, chakanga chichinyanya kusimudzirwa munyika yeZimbabwe. Chatakanamata Mwari vaMugabe vachitonga kwe 37 years. Machechi takanga takasununguka kunamata, takanga takasununguka kuparidza, chero pawafungira kuparidza ukada kunomira pasi pegetsi ndiwe, ukada kunomirawo pachigwenzi chako uchiti uyai mose tinamate Mwari ndiwe, ukadawo kutanga chechi kuti vadikani uyai tinamate pano ndiwe. Saka tira kutenda kuti pa 37 years kutonga kwavaMugabe, machechi atina kumbonzi varai, atina kumbonzi musanamate, atina kumbonzi vafundisi vari kusungwa vachiisa majeri, atina kumbomanikidzwa kuti titende zvatisingade kutenda, atina kumbomanikidzwa kupesana nesoko ramwari. Asi kuti pa 37 years kutonga kwaMugabe, machechi takanga takasununguka kumira pazvokwadi yaMwari kune avo vaizviti makristu munyika yeZimbabwe, zvinotipa kutenda nekuremekedza kuti tava nyika yechikristu Zimbabwe.
Pane pamakambokonana navo here panyaya yezvechitendero semukuru wehurumende?
Tandangoda kuti vanzwe kuti inini hangu handise munhu sen individual, uye semunhu asiri munyika kwenguva yakareba, handina mhinduro yekuti pandinoyatsoziva pari specific pandingati vaMugabe vakanetsana nevakuru vemachechi, handina kupanzwa, uye kuti handizivi kana paripo, asi handina kukwanisa kuziva kuti ndipapi pazvakaitika.
Ko munyaya dzekupindira mune zvemakereke, pane pavakambopindira-pindiravo here munyaya dzezvechitendero?
Chandingade kutaura ndechekuti sekuziva kwatinoita kuti President Robert Mugabe vaive mutendi watinoti staunch Catholic, vaipinda paSacred Heart Cathedral iri mutauni muHarare muya, vaenda nemhuri yavo kubva vachine mudzimai wokutanga mai Sally Mugabe, vachizoenda zvakare nemudzimai wavo mai Grace Mugabe senhengo yechechi. Saka nekuda kwokuti aive mutendi anga akazvipira, anga akadzidziswa nemafata kwakutama sekuziva kwatinoita kuti vasvike pavari vaMugabe vakabva mumaoko emakristu makatholiki, saka kuti ndiye kwanise kuti vaipesana nekutenda kwechikristu ndinofunga kuti vakanga vachitonyanyisa kusimudzira chinonzi chikristu zvakutotishamisa kuti vamwe makristu tiri kutobheka down pane position yakanga yakatengwa navamugabi vachidife soko ramwari
mataura kuti vakanga vari vechitendero checatholic vairatidza kurerekera kukereke imwe chete here kana kuti vaingove mutendi
hongu ndinangoti vaizvirakidzavo kuti mukatorike asi chinhu chandakanyanya kuona chandakadzidzawo kubva kuna vamugabe ndechekuti vaingoremekedza vafundisi vari pamberi pavo vakaendawo kuvazayo javaingonozvininikipisawo waisamboona vachiti kana kuti vasvika kwavo ikoko kumakatoriki voti kuna mupristi achinge pahembe dzako ndipfeke nekuti ndiri purezidendi vakaendawo kuna nazareja waisambonawo vachiti kuna nababa guti vanhu vamwari ndichindi pai chigaro chenyu ndigare ipapo nditaure ndirini ndiparidze nekuti ndiri purezidendi but vakanga vari munhu anozvininipisa kana vaenda kuvanhu vamwari ndinorangarira pane imwe nhanhu handizive kana changa chiri chokwadi asi ndinenge ndakamboona vakapfeka dzimwe nguo dzive zvichida kumapostori kureva kuti kana zvazvakadaro vakanga vasina chechi yavanoti iyi ndeve yangu ndinorangarira zvakare ndofunga vachiedza kudzora chechi yeanglican paine hondo yakanga ichiitika vachiedza kutaura kuti handicho chikristu vanhu vanofanira kugarisana mune zvakanaka saka kuti kurerekera kuchechi imwe chete I think vakanga vane pfungwa dzemutungamiriri anofanirwa kubatanidza nyika yake uye vachiteera magwaro anotaura kuti muviri wakristu mumwe chete
sevanhu vemakereke chii chamungade kuona chichigadziriswa kana kuti chirambe chichiitwa takatarisa mberi
chekutanga ndechekuti sezvinotaura shoko ramwari isusu makristu tinoda kuti tidzidze uye nenyika yese kuti tinzwisise kuti shoko ramwari rinotidzidzisa kuti muna Proverbs 8 pavhesi ya15 inoti madzimambo anotonga nekugara paumambo kuburikidza naJehovha rotaura zvakare mbuku yavaRoma 13 vhesi ya1 na2 inoti munhu umwe noumwe anofanirwa kuteerera hurumende iripo kunyangwe dai hurumende iyoyo tisingawirirani nayo asi nekuti soko ramwari rinotaura kuti no government hakuna government that would exist kana isina kuestablishwa namwari saka isusu tinoda kungokumbira kuti isu semakristu hurumende izive kuti tinenge tivaremekedza nekuda kwekuti soko ramwari noti tivaremekedze asi chishuwo chedu sevafundisi ndechekuti nekuda kwekuti tiri makristu mufundi mupresidendi umwe neumwe nebato rake ngavazive kuti vanhu havazi vavo vanhu ndevamwari hakuna purezidendi ane munhu munhu ndevaJehovha saka kana muutongi huchiitwa vatungamiriri ngavatye mwari nekuda kwekuti munhu akasikwa namwari nemufananidzo wake uye kuti mugare soko ramwari rinotaura richiti madzimambo anogadzwa naJehovha ndiye anopa Daniel chapter 2 vhesi ya21 inotaura kuti anobvisa madzimambo nekuvaita establish kureva kuti ndiye anogadza madzimambo nekuvabvisa Daniel chapter 4 vhesi ya17 inotaura zvakare kuti ndiye anopa utungamiriri nekuubvisa saka mutungamiriri ngaazive kuti uri munhu wenyama vanhu havazi vako ndevamwari saka vanhu ngavasunungurwe kunamata mwari wavo sezvakataura Jehovha achitaura vana vaIsraeri kuti rega vanhu vangu vaende Faro vanonamata mwari haana kunzi rega vanhu vangu vaende kuti vanonamata Mozisi asi kuti vanonamata mwari vari murenje saka vatungamiriri vanofanira kuziva umwe neumwe kuti handina munhu I don't own anyone handina vandinoona vanhu vese ndevaJehovha nyika nekuzara kwayo ndeyaJehovha saka tinoda kukurudzira kuti vatungamiriri vese vakaziva izvozvo vachabata vanhu vamwari nekutya nekudedera vachiziva kuti ndakatenderwa naJehovha kuva mutongi asi handitongi mweya yavanhu havazi vangu saka tinokumbira kukurudzira kuti vatungamiriri venyika vagone kutya mwari nekuzvisa pasi pamwari uye nekuziva kuti Jehovha wakatumawo vabati vebasa vafundisi kuti vakubatsirei kuti mutungamiri vanhu vamwari mukutya Jehovha.
Tipewo mashoko enyu ekupedzisira, mufundisi Makai.
Mashoko angu ekupedzisira anotaura zvakare kuna Titus chapter 3 verse 1 inoti yeuchidza vatendi kuti vazvininipise pasi pevatongi nekuteerera nekugadzira kuita mabasa akanaka. 1 Peter 2 verse 13 inoti zvideredzei nekuda kwaJehovha kuhurumende yemadzimambo inotonga munyika yenyu. Nekuda kwemashoko iwayo ndichanamata, ndichinamatira vatungamiriri, namatira kunyaradzwa kwemhuri yeZimbabwe uye ndichinamatirawo navatungamiriri vatinavo kuti Mwari avachengete. Tinamati Baba, tinonamata panguva yemasikati ano tichiuya pamberi penyu semhuri yeZimbabwe. Tinokotamisa misoro yedu nekuti tinoziva kuti ndimi Mwari unotonga wagere pachigaro choushe. Tichidai Baba kunamata muri kwaMugabe yarasikirwa pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Timwari wee, munyara dzemuyo inochema, nokumbira Mweya Mutsvene aunze runyararo nerugare panguva ino yekuchema nepanguva ino Mwari, apa murandarume wenyu makatendera kuti achibva panyika ino. Soko renyu rinodaro kuti munhu anorarama panyika wakafanana neruva rinosvava. Munhu akaperekwa nemukadzi ane mazuva mashomanana ekurarama panyika. Zvino Mwari, chinyaradza nyika yeZimbabwe navose vatungamiriri varipo. Tinokumbirawo kuti Mwari pavanenge vachiradzika murandarumoyo vadzidzewo Mwari pane zvakanaka zvakaitika, pane zvakaipa zvakaitika, kuti vagobatsirwa Mwari kuteedzera nekumira pazvokwadi yenyu. Komborerai nyika yeZimbabwe, simudzirai nyika yeZimbabwe. Tinotaura ropa raJesu kubva kumakomo eZimbabwe. Tinokomberedza nyika yeZimbabwe neropa raJesu. Ruoko rwaJehovha ngaruzorore panyika yeZimbabwe. Tinokutendai Baba nekuchengeta migwagwa, nekuchengeta vanhu venyu murodhi Baba, nekuvachengeta muzimba, nekudzoredza nyika yeZimbabwe, nekuivakazve patsva, nekuisimudzira muzita raJesu. Amen.
Aiwa, nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Reverend Makai, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa.
Aiwa, tinotenda vawande mazvitano niona kuti pomukana wakadaro.
Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka kusvika tasangana zvesvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.